Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 9, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira kubatana munyika pakupemberera zuva revanochengetedza nyika kana kuti Defense Forces Day. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti kupindira kwevatungamiri venyika mukushanda kwemauto ndiko kunopa kuti vagume vochikora kodzero dzevanhu. Kenya yopinda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakatarisirwa nevakawanda pasi rose. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika varizve mukuru wemauto vaEmerson Mnangagwa nhasi vatungamira mhemberero dzezuva rekucherechedza mauto enyika Defense Forces Day kuNational Sports Stadium muHarare. Ivan Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vakurudzira vanhu kuti vanofanira kuchengetedza runyararo pamberi pesarudzo dza 2023.
As the 2023 Harmonized General Elections beckon, I call upon all Zimbabweans to be vigilant and maintain the stable and peaceful environment that is being fostered under the Second Republic. We say no to violence. We say no to disunity. And we say no to division. And we say no to unrest in our country.
Apo nyika yatarisanawo nesarudzo dza 2023. Ndirikurudzira vana veZimbabwe vose kuti vabatane mukuchengetedza runyararo kuti sarudzo dziitwe pasina mhirizhonga.
Vanokokwera nhengo dzebato rezanu PF mudare reparamende vapupura ito garepi vati mauto anofanira kuremekedzwa nebasa guru ravanobata.
Vanhu vanonzi vari Defense Forces ava ndo vanotipa kusununguka kwedu kuita zvose zvatinoita muupenyu zvakafanana nokurima kana mabhizinesi kana mufaro yese yatinoita kana kusununguka kwedu kwose kuita zvose kana kugara padzimba dzedu. Kunge ivava vanonzi veDefense Forces vakatidzivirira. Saka zvakakosha kwatiri kuti timire tichivayeuka nokuvaremekedza nokuvarumbidza.
VaMnangagwa varumbidzawo Major Winnet Zharare vakapiwa mubayiro neUnited Nations nemabasa vakabata kuSouth Sudan.
Tinofarawo nebasa riri kubatwa nevatiri kutuma kunochengetedza runyararo. Semienzaniso, Major Winnet Zharare ava vatapa menduru nhasi vakakwanisawo kupuwa mubayiro wepamusoro-soro neUnited Nations zvichitevera basa guru ravakabata kuSouth Sudan.
Mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, WALPE, Muzvare Stavile Dewa, vanoti vanodzivirira nyika vanobata basa guru mukugadzikana kwenyika, asi vakati shungu dzavo ndedzekuona madzimai achiwana mikana mune zvematongerwo enyika.
Patinorangarira madzimai vasikana vakasiya dzimba dzavo vachisiya mhuri dzavo vachienda kuhondo kunorwira kodzero dzizere neindependence. Pane zvimwe zvinhu zvakarwirwa nemadzimai aya vakarwira nyaya dzegender equality, nyaya yekuenzaniswa kwemukana pakati pevarume nemadzimai. Izvi zvisati zvadzikiswa, saka tinongoramba chiti zvipave neempowerment yemadzimai, pave kuenzana kwemukana pakati pemadzimai nevarume vakomana nevasikana.
Sachigaro werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Election Support Network ZESNI vaAndrew Makoni vanoti mauto ari kupembererwa zvavo, asi mamwe acho ari kushandiswa kumbunyikidza kurova nekutyora kodzero dzevanhu munyika.
Tinongokurudzira kuti patiri kupinda muelection regore rinouya, mauto edu achengetedze runyararo, asi asatore nguva iyoyo kuti apindire mune zvinenge zvichiitika kunyanya nyanya mucivilian life. Tinongokurudzira kuti vauto edu vasiyire basa iroro kumapurisa, kwete kuti ivo vapinde mustreet vachidzingirirana nemacivilian.
Mauto akapomerwa mhosva yekupfuura nekuuraya vanhu vanosvika makumi maviri nevanomwe muna Nyamavhuvhu gore ra2018 naNdira 2019. Izvi zvichiri mundangariro dzevakawanda. Mhemberero dzanhasi dzapetwa nemutambo wenhabvu pakati pechikwata chemauto eZimbabwe neekuBotswana. Veruzhinji vanga vachitsikiriranawo pakugovewa kwechikafu chapihwa vauya kumabiko aya, vamwe vachiti vakawanda vauya nekuda kwekuti pane kudya kwemahara. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Zvichakadaro, mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vaudzawo Studio 7 kuti mauto anofanira kuremekedzwa, vachitiwo kumwe kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwaanopomerwa kunokonzerwa nevatungamiri venyika. Ngatinzwei hurukuru yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Zuva ranhasi zuva rakakosha tichicherechedza nokuremekedza mashandiro avo kushandira nyika. Haisi nyore kupfeka uniform, haisi nyore kushandira nyika uchidzivirira nyika. Mumuviri chaimo munotova nemasoja amo, mukereke chaimo mune masoja amo. Saka isi nyoremekedza magamba edu aya ese kubva vari kumusoro kusvika kuzasi nemarenga avo ese, tichiremekedzawo basa ravakaita ravanoramba vachiita.
Nderipi mungapa muenzaniso vachamisa?
Kuzvipira kwavo kuti nyika ienderere mberi, kuzvipira kwavo kuti Zimbabwe inge yakasimba uye inge yakachengetedzeka, kuzvipira kwavo kutiwo vagari vemuZimbabwe nezvizvarwa zvemuZimbabwe vasabatwa chibharo nemabhinya angabva kunze kwenyika kana kuti angangomuka kubva kumwewo. Saka tinoremekedza zvikuru basa remasoja. Munozviziva kuti masoja, mapurisa vekusiya vasori kana vekumaprisons vanhu vakakosha zvikuru. Ndo bandiko redu rinotibatsira pakusumudzira kugara kwedu kwakanaka vari pamusoro pepolitics.
Munorevei apa mungatsanangura?
Havasi vebato ara. Tinoona edu mamwe mapato angazama kuti masoja ndedu, mapurisa ndedu, asi vese masoja, mapurisa, CIO vanozviziya kuti vanoshandira nyika kwete bato. Saka tinoremekedza zvikuru chinhu ichochi, chiitiko ichochi, tichiti tinovakurudzira zvikuru kuru kuti nyika ifambe zvakanaka, nyika inga inorugare. Ini ndinonzwa ropa rangu richifamba kunyanya paya panoimbwa nemasoja edu kuti tiroda Zimbabwe neupfumi hwayo hose. Vana mai nana baba, ndimo mavari, sumuka Zimbabwe. Tinotaura kundeve lesipunu iZimbabwe lengoto yayo yonke, vobaba lau mama, yine avanikazi vonoto elizwe. Pakama Zimbabwe, pakama. Kureva kuti takutaura zvenyika yedu nevhu rayo nemhuka dzayo nezvicherwa zvayo nepfuma yose tinozviremekedza nekuremekedza vabereki vedu, ndo zvinomirira mauto edu.
Asika vachamisa vamwe munyika umo vanombochema chema kuti mamwe mauto anopindira munyaya dzezvematongerwo enyika achityora kodzero dzevanhu. Takaona musi wa 1 Nyamavhuvhu 2018 vamwe vanhu vakapfurwa mwararo, mauto achipomerwa mhosva yekupfuura vasina mhaka.
wongu pane nyayo yekuti munyika muno tinombova nematambudziko pano napa pane mangu maitirwa anoitwa haisi mhosva yemasoja mauto edu haisi mhosva yemapurisa dambudziko ndere vatungamiriri vematongerwo enyika ndo vanoenda vachinesa chefu mukati memauto kuisa chefu mukati memapurisa vachiita zvepolitics nokuda kumbonyikidza masoja edu anenge achiita basa rakanaka nemapurisa edu anenge zvakanaka
zvii zvingaitwa kugadzirisa mamwe matambudziko ari kusangana nevanodzivirira nyika ava vachamisa
mauto edu anoda kutanga achigadziriswa kuti anga ari disciplined vari maresources ose kwete kuona musoja ari murori mupurisa ari murori ane bhutsu yakatsveyama pamwe ane bhutsu kana trouser rakatsemuka toda kuti vadye vachiguta well fed well paid asiwo vachiremekedza nyika vachitarisa kuti hapana kutarisa zvebato
asi vachamisa panofanira kunge paine ukama hwakaita sei pakati pevatungamiri nevanodzivirira nyika nekuti takambonzwa mamwe makore vamwe vachiti havasarute vatsvangirai mushakabvu nekuti havana kuenda kuhondo
isu patinotungamirira mutungamiriri anenge aripo ndiye anoremekedzwa nokuti vatungamiriri vanouya vachienda ndinogarotaura kuti vatungamiriri mabhareta anopfekwa achibviswa asi musoro ndohurumende haibvi ndo vanhu vezimbabwe mutumbi hauibvi kana kuchinjwa unenge wotouraya saka hai vatungamiriri ushemadzoro hunorwadzanwa
mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vanelson chamisa vari parunare muharare nablessing zulu westudio 7 zvarwa zvekenya zvapinda musarudzo nhasi idzo dzinonzi nevanoongorora sarudzo dzaitwa murunyararo kunyange hazvo dzanonoka kutanga mune mamwe matunhu nekuda kwedambudziko nemichina yekuvhotesa zvigaro zvanga zvichivhoterwa nhasi zvinoti chemutungamiri wenyika nhengo dzeparamende magavhuna pamwe nevatungamiri vematunhu musarudzo yemutungamiri wenyika makwikwi makuru anonzi ari pakati pemutevedzeri wemutungamiri wenyika wawilliam ruto nevakambove mutungamiri wehurumende varaila odinga ava vari kutsigirwa zvakanyanya nemutungamiri wenyika vauhuru kenyatta sarudzo dzemukenya idzi dzapawo mukana kuzvizvarwa zvekenya zviri kunze kwenyika kuti zvikwanise kuvhota kekutanga munhoroondo yenyika iyi zviri munyika dzazvigere vamwe vawaniswawo mukana wekuvhota kekutanga imhuri yevashona iri mukenya iyo yakawaniswa magwaro ekuti vave zvizvarwa zvenyika iyi vamiriri vemasangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanoongorora zvesarudzo muzimbabwe uye vemapato ezvematongerwo enyika varikowo kukinya uko vanga vachiongorora sarudzo idzi mumwe wevariko kukinya ndisa chigaro vezimbabwe election support network kana kuti zesni vaandrew makoni tavabata takatanga nekuvabvunza kuti sarudzo dzafamba sei mukenya
tiri muno mukinya tichiongorora sarudzo dziri kuitwa muno mukinya nhasi sarudzo idzi dziri kufamba zvakanaka takasvika kuno mazuva mashoma apfuura saka takatikongororawo zvakare kuti mabasa ari kubatwa nesangano rinoita nezvesarudzo muno akaita sei maonero edu ndeyekuti basa ravo vari kurifambisa zvakanaka vakakwanisa kutaurawo nemacitizens pachine nguva kuti vazive kuti sarudzo dzichange dzichifambiswa sei mumaredhiyo nemumaterevhizheni vachiita mademonstration kana vatinonzi masimulation ekuti musi wesarudzo zvezvipi zvinenge zvichiitika saka basa rino takaona richifamba zvakanaka takakwanisa kuonawo zvakare kuti vakwanisa kuti voting material idiployewe mumapolling station nenguva uyewozve patanga sarudzo makuseni na6 AM dzatangawo zvakanaka uyezve dzaperawo zvakanaka munzvimbo dzakasiyana siyana nokuti sarudzo dzinotangira 6 AM dzichipera na5 PM saka zvapera zvakanaka pari zvino pava negadziro yekuti poitwa kuverengwa kwemavhoti acho aikastwa nhasi iwavo
zvabuda musarudzo zvinotarisirwa kuziviswa riini
zvabuda musarudzo idzi zvichatanga buda ndofunga kubva mangwana ndinoona nekuwanda kwevanhu vavhota nhasi kuti kuverenga uku kunogona kutisvitsa kana pakati pousiku chaipo
toonawo kuti kekutanga mhuri yekinya iri kunze kwenyika yatingati mudhayasipora vakwanisa kunge vachivhota musarudzo iyi zvii zvamungataurawo pamusoro pechiitiko ichi
Zvacho varitaona vadavo kukinya vari kunze kwenyika vari kudiaspora vachikwanisa kunge vachivhota. Ichi chinhu chakakosha zvakanyanya muAfrica. Uyezve chinhu chatinokurudzirawo kuti tatasa nesarudzo dzemunyika yeZimbabwe izvo zvatinoita gore rinouya. ZEC kana kuti Zimbabwe Electoral Commission ikwanisewo kukopa zvakanaka zviri kuitwawo nedzimwe nyika kuitira kuti tiwanisewo mukana vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanodawo zvakuparticipatawo mune zvinenge zvichiitika munyika mukana wokuti vakwanise kunge vachivhota.
Zvii zvikuru zvamungati zvingadzidzwawo neZimbabwe kubva musarudzo idzi?
Zvingadzidzwa kubva musarudzo idzi, chokutanga kurongeka, uyezve vezeko vachikwanisa kunge vachitaura kuruzhinji rweZimbabwe pachine nguva mafambisirwo anenge achitwa sarudzo. Mapolling stations anga anozivikanwa pachine nguva, kwete zvokuzoziva kuti polling station yangu wozoziva kuti polling station iyo kwasara mazuva mashoma shoma. Uyezve zvimwe zvingadzidzwa neZimbabwe zvokuti ngatidzidzei kushandisa mishina yemazuva ano kuitira kuti kuvhota kufambe nyore. Chimwe chikuru chandinoda kutaura ndecherunyararo rwataona, kuti hapana pataona panga panogetwa mhirizhonga. Taona kuti vanhu vese vanga vari kufara kuti vavhote, uye vapedza kuvhota vazhinji vavo vakwanisa kudzokera kudzimba dzavo vakamirira kuti mari dzavo dzaanaunzwe. Zvaurimo zvakare kuti mapurisa nemauto anga ari mudzimbo dzakawanda dzekuvhotera, uyezve vanga vari kungochengetedza runyararo chete vasingapindire mune zvanga zviri kuitika.
Sachigaro vezesi nevaendru Makoni vari parunhare muNairobi, guta guru reKenya, neStudio 7. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vari kutarisirwa kushanya kuCongo neRwanda vhiki rino mushure mekushanyira South Africa neZuro, umwe vakataura waro wenyika yavo wakanangana neAfrica. VaBlinken vakataura vari muPretoria neZuro kuti hurumende yavo inoda kudyidzana neAfrica pasina kutarisirana pasi. Asi gurukota rezvekudyidzana kweSouth Africa nedzimwe nyika, amai Naledi Pandor, vakashora mabatirwo anoitwa nyika dzemuAfrica neAmerica, vachiti nguva zhinji nyika idzi dzinotarisirwa pasi uye dzichimanikidzwa kuti dziterane nezvinenge zvaitwa neAmerica, zvakadai sehondo yeRussia neUkraine. Dzimwe nyika dzemuAfrica dziri kutsigira Russia izvo zvinopokana neAmerica. Vachitaura padandemutande reTwitter, vaniki mangwana vehurumende yeZimbabwe vakati vanga vachibvumirana nemashoko amai Pandor vachiti inyaya inoitika kunguva dzose. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvinofadza kuti vaBlinken vari kushanyira Africa sezvo zvichasimbaradza ukama hweAmerica nenyika idzi. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 naDr Masocha nezvenyaya iyi.
Ndinoona sokuti zvinhu zvakanaka nokuti ukama hweAmerica neAfrica hwakabvira kare. Zvozoindirana nemari zhinji inopiwa nyika dzeAfrica neAmerica namabhizinesi akawandisa chaizvo eAmerica ari kuAfrica. Tikatarisa nyika yeSouth Africa chaiyo ine mabhizinesi eAmerica anodarika kuma500. Saka kuenda kwaSecretary Blinken ikoko kunosimbisa ukama pamwe chete nokurangaridzana kuti ukama hwedu chii chatinowana kubva kuAmerica, chii chatinowana kubva kuAfrica, nokuti pano kudyidzana kukuru kuripo pakati penyika yeAmerica nenyika dzeAfrica, zvinobvira kunyaya dzeupfumi, zvinobvira kunyaya dzepolitics, zvinobvira kunyaya dzamamiriro okunze, zvekare kunyaya dzetechnology, zvekare kunyaya dzezvematerrorism.
Tombotaurisa mazwi akataurwa navaBlinken vari kuti ivo America inoda kuti ishandidzane nenyika dzemuAfrica. Munoona seizvi?
Zvinhu zvakanaka kuti America inge ichidaro kuti ishandidzane nenyika dzemuAfrica, nokuti tinoona zvinoitwa neAmerica kuti inopa nyika dzokuAfrica mari dzakasiyana-siyana. Pasina kudyidzana ikoko kwenyika dzomuAfrica neAmerica, ufumi hwese hweAmerica neAfrica hahufambi zvakanaka. Pane zvakawanda zviri kuitika kuAfrica zvinenge zvichida ruoko rweAmerica ikoko. Zvakawanda zvinoitira nezvirwere sechirwere cheCovid chakauya ichikwaidiwa mavhaksini, America ikabva yaisa mavhaksini ikoko, tokuzvidzana ikoko. tinoona zvekare kuti kuno urombo kuAfrica kwakawanda foreign aid inoiswa nenyika dzeAmerica yakawanda chaizvo. Tinoona zvekare kuti urombo ihwo kunoenderana kushaikwa kwamabasa. Makambani eAmerica anoinda kunoisa mabhizinesi awo muAfrica anenge achitogadzira mabasa ari kushaikwa muAfrica imomo.
Asi takazoonawo gurukota reimomo muSouth Africa rinoona nezvekudyidzana nekunze kweSouth Africa vachitaura ivo kuti vanga vari kushorawo mamwe mabatirwo anoitwa nyika dzemuAfrica neAmerica. Munoona seizvi?
Hapana chakashata kushorana seshamwari, asi chinozoshata ndechekuti isu kuAfrica tinongoshora. Tashora kudero hapana chachatinozozviitira toga. Chii chatinozoita kuzvibatsira isu pachedu pasina kuti tozoenda zvitondopema kuAmerica iyai? Saka zvinoitika ndezvekuti munhu unenge achikupa maringa vechikwereti unenge
avanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika. Muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMarvelous Muhlanganyauye weStudio 7 vari kuColumbus kuOhio muno muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukraine inoti Russia iri kurwisa mauto ayo zvakasimba mudunhu reDonetsk ichishandisa mauto epasi neemuchadenga kurwisa makamba ayo emauto. Mauto eBritain ari kupomerawo Russia mhosva yekushandisa zvimbambaira mudunhu reDonbass zvinonzi zvinogona kukonzera njodzi huru kuvanhuwo zvavo. Ukraine inoti iri kurwisa Russia mumadhorobha akawanda uye yamanikidza mauto eRussia kudududza mune mamwe. Zvichakadaro, weWorld Bank nehurumende yeAmerica vati vari kuwedzera rubatsiro ruri kupiwa kuUkraine, World Bank ichiti ichabatsira munyaya dzezveutano. Mari dzevanhu dzemudyandigere nekubatsira vanhu vari kutambura nekuda kwehondo iyi uye mari iyi ichabva kuAmerica, bhanga iri richiona kuti yashandiswa zvakanaka. America inoti ichatumira zvimwe zvombo kuUkraine. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakavimbisa kubatsira dunhu reKentucky iro rakawirwa nedambudziko remafashamu emvura. Mafashamu aya akauraya vanhu makumi matatu nevasere ndokusiya vamwe vasina pekugara. VaBiden vakatiwo vanofunga kuti mutemo wavo uchangotambirwa wezvemamiriro ekunze uchabatsira. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti hadzioni tarisiro yehurumende yekuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvina zvine zviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 4.6% ichibereka michero dzichiti zvimingamupinyi zviri mumapoka ari kutarisirwa nehurumende kuti ndiwo achasimudza upfumi zvinogona kukanganisa tarisiro iyi. Vachitaura nezuro pazuva remhemberero dzezuva remagamba akafira nyika munguva yehondo yechimurenga, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakadzokorora zvakare tarisiro yakamboziviswa negurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube mwedzi wapera pavakaparura urongwa hwemashandisirwo emari hwepakati pegore yekuti upfumi hwenyika huchakura huchisimudzwa nemapoka anoti rezvicherwa, rekurima, rekuvaka pamwe nerekushanyirwa kwenyika. Imwe nyanzvi mune zveupfumi Dr. Tapiwa Mashakada vanoti matambudziko ari kutarisana neupfumi hwenyika akawanda achiwedzerwawo nehondo iri pakati peUkraine neRussia zvinogona kuita kuti upfumi hwenyika hutadze kusvika pakatarisirwa kusvika panopera gore rino.
Angori maprojections anogona kusabudirira kana kuti anogona kubudirira. Bati nemhondo yeRussia iri kwei neUkraine nokukwira kuri kuita zvunhu muno munyika medu, handifungi kuti tinokwanisa kuibata 4.6. Inogona kutodzikira zvachose kusvika kuma 2.5 tichienda kumberi nokuti goredu regore rino agriculture haina kumbira zvakanaka.
Dr. Mashakada vanoti chanyanya kukanganisa tarisiro yekukura kweupfumi hwenyika inyaya yekuti mapoka ari kutarisirwa kuti achasimudza upfumi ane matambudziko awowo. Mashoko aDr. Mashakada anotsenerwawo neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera avanoti maonero avo ndeyekuti upfumi hwenyika huchatodzikira kusvika pazvikamu zvitatu nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 3.7% kusvika panopera gore rino.
Ngati tarisirei ine nzimbo yakakura asiadhoni tichizokwanisa kusvika pa 4.6%. Ndicharangarira kuti gore richitanga tanga tatombonzi 5.5% ndoyadzorwa kuenda pa 4.6%. Asi maonero edu hapana zviri kuratidza kuti tikuswedera ne pa 4.6% ipapo. Saka maonero angu inini ndinofungidzirawo kuti pamwe tenshotarazve kuma 3.7% kuri kuti pane zvazosimuka.
Vamuchera vanoti zvakare zvimwe zvavanoona zvinokanganisa upfumi hwenyika, mamwe matanho nemimwe mitemo zvinodzikwa nehurumende ichifunga kuti iri kugadzirisa zvinhu asi zvichitovhiringa kukura kweupfumi. Asi muzvinabhizimusi vari nhengo yezanu PF mudunhu reHarare vaGilbert Muponda vanoti
urungu zvirikutaurwa nemukuru wenyika ndizvo chaizvo, nekuti takatarisa kumining ikoko tirikuona kuti nyika icharamba ichisumukira masekta akawanda. Izvo zvinoreva kuti ikonomi yezimbabwe inoramba ichienderera mberi, nekuti ikonomi yezimbabwe yakakabatwa nekurima nezvekuchera. Izvo zvinhu izvozvi zviri zviviri zvikange zvichisumuka semasimukiro azviri kuita ikonomi inotogurwa even maybe ne 5% todarika, nekuti tirikuona kuti zvinhu zvacho zvinenge zviri kufamba.
Saka zvingaitwa zvii kuti tarisiro dzehurumende dzibudirire mune remangwana? Vakuchera vanoti panofanirwa kugarwa pasi poiswa misoro pamwe chete, hurumende yosiyanawo netsika yekungozora dope vamwe vose panenge paramba kufamba zvainenge ichitarisira.
Kubva paFirst Republic tine vanhu vatinopfumira mhosva. Kana zvisiri zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe, vanhu vemabhizinesi vanenge vasingakwanisi kuti vabatsire vana veZimbabwe nekuteerera zvokutaurwa nehurumende. Asi hatisatanyatsogara pasi senyika kuti tionesane kuti matambudziko aya anobva kupi, uye kuti iyo hurumende pati zvayo iri kuitawo sei mukukonzera kwainenge ichiita kusagadzikana mupfumi. Hurumende kana ikamuka nhasi yoti tabvisa interest mangwana yomuka yatadzosera interest, zvinhu zvinokanganisa upfumi. Papanoda kuti paitwe chirwirangwe, paitwe muonera pamwe chuma chomuzvikuru, vanhu vagare pasi senyika, bhizinesi, hurumende, vanotenga vatengi maconsumers.
Mazuva mashoma adarika takanzwa zesa ichizivisa vemigodhi kuti vachange vachishayiswa magetsi nekuda kwedambudziko ratarisana nenyika rekushayikwa kwemagetsi anoikwanira. Kunyange hazvo hurumende ine urongwa hwekutenga magetsi kuZambia nekuMozambique, izvi harisati zvabudirira sezvo nyika idzi dziri kunzi dziri kuda kuti Zimbabwe itungamidze mari mberi. Ukuwo kuboka rekuvaka kune matambudzikowo ariko anosanganisira kurangwa mabasa kwevashandi vachida mihoro yakaringana. Saka tarisiro yehurumende ingabudirira sei? Ndipo paya panonzi nevakuru tinotenda maruva tadya chakata. Muchirongwa cheve chidiki chethe connection na 8 PM tiri kutaura neve chidiki nezvezuva rekucherechedza mabasa emauto kana kuti Defense Forces Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Edu ya pera rikaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanokurudzira kubatana munyika pakupemberera zuva revanochengetedza nyika kana kuti Defense Forces Day. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti kupindira kwevatungamiri venyika mukushanda kwemauto ndiko kunopa kuti vagume votyora kodzero dzevanhu. Zvizvarwa zveKenya zvinovhota musarudzo dzanzi nevanoongorora sarudzo dzaitwa murunyararo. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyamuina Praxidis Jeremiah.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesibili mhlaka 9 ngobakazi 2022 ngoPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Yebo phela abasukuma bekhathe izikhali, ngakho ke iwelfare yabo neyezimbuli zabo iqhakathele kakhulu nxa sisibeyazi ngokwakha isizwe ngokusigcina siyisizwe esilokuthula.
UZulu weZimbabwe umanyene kunanzeni ilanga lokuqhakathekisa umsebenzi wabezomvikela ele Defense Forces Day.
Ekukhwezeni kwezinto kufanele siphinde sinanzelele ukuthi izinto kazikhweli nje kuphela. Kuphinda kube khona nobugebengu babo somabhizinisi.
Iningi likhala ngokuthi kulabanye osomabhizinisi abalokhe bekhuphula intengo yempahla ezitolo nanxa eyamafutha epetulo isehla. Izizalwane zeKenya zivotile namhlanje kukhetho lokudinga umongameli, njalo ingcweti zithi osomabhizimusi uMnumzana Raila Odinga kanye loMnumzana William Ruto obengumsekeli kamongameli Uhuru Kenyatta yibo abahamba phambili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uya kunanzelela ukubana kumele akhwezele amabutho iholo njalo athuthukise impilo yawo kanye lezinye zonke izisebenzi zakhe. Ekhuluma emkhosini wokunanza ilanga labezomvikela ele Defense Forces Day eNational Sports Stadium eHarare namhlanje, uMnangagwa uthe abebutho eZimbabwe badlala indima enkulu ekuvikeleni ilizwe ezintweni zalo. Ezitheni zalo. Ngokunjalo uthe kuqakathekile kubana uhulumende awanakekele ngeholo eliphezulu njalo awakhelele izindlu zokuhlala. UMnangagwa ukhuthaze njalo uZulu weZimbabwe jikelele ukuthi ayahlalisane ngokuthula njalo achiyane lodlakela phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ngakolunye uhlangothi umkhokheli webandla eliphikisayo ele Coalition Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Jamisa laye wethule imbiko incuma abebutho njalo ewabuka ngokuvikela ilizwe. UJamisa uthe engangena embusweni uza kwezela abakubutho iholo njalo athuthukise impilo yabantu jikelele. Kuphinde wathembise abebutho ukubana uzasebenza lawo kuhle nxa engaba ngumongameli welizwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele lunga lezano PF uMnumzana Mabutho Moyo. Waqala ngokumbuza ukuba uthini ngamazwi kaMnangagwa.
Hayi, ngamazwi aqakathekileyo, ngamazwi akhayo sibili, ngoba siyananzelela ukuthi uMnangagwa ngumongameli olalelayo ma kuthe kwaba lesikhalazo. Bakhalazile abantu abaningi kusizwe service kuqala ngawo amabutho asethenzisa ukuthi hayi iwelfare yabo izathi ikhangelwe bethole okunganeno, ngoba yibo abantu abathakathekileyo ngakhangela izinto eziphathelane nendaba zedefense yelizwe, ipeace elizweni. Yibo abantu bokuqala abayimaintaina ipeace, yibo abantu bokuqala esibananzelela kakhulu ukuthi uma kuthe kwaba lempi kuthi iZimbabwe ihlaselwe, yibo phela abasukuma bekhathe izikhali. Ngakho ke iwelfare yabo neyezimbuli zabo iqhakatheke kakhulu nxa sisibeyazi ngokwakha isizwe ngokusigcina siyisizwe esilokuthula.
Amazwi kababa uMnangagwa ukuthi uZulu weZimbabwe kumele alondoloze ukuthula phambilini kokhetho aqhakatheke okunganani.
Soke siyakwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe lilizwe elilokuthula nasikhangele nje esabelweni se-Afrika. Ngakho ke kuthi ngesikhathi sikhangele zokhetho kuba labantu abathaba kakhulu, uthole sele-announce ama-results angekho ofisali, abantu bethabele phezulu bezigcwale ezitaladeni begcine bedistroya la ma-buildings zokutshisa imota zabantu esakubona kusenzakale eHarare ngemva kokubana uNelson Chamisa lebandla lakhe bethe bona hhayi ama-results bawawazi bona bawinile kodwa ukhona umuntu osefuna ukubachila. Konke khokhana akulunganga, yikho okulunganele sithi hhayi abantu bazofunda ukulinda lama-institutions aphiwe amandla, aphiwe lokokwenza ukuthi yibo ababezokhetho kuqeqeleze izek, yibo abantu okumele be-announce ama-results ama-elections, hathi zanu p f, hathi CCC, hathi loba yiphi bandla lombangazwe. So amazwi kamongameli ngamazwi a-inspire yilokho okwenzakala ngaphambilini ukuthi hhayi bakithi sabona abantu bechilwa beqanjelwa amanga kwaze kwaswelakala impilo zabantu kubulawana eHarare, konke khonokuyana kufunakali. Ngakho-ke abantu abalandele umthetho nezinqumo zonke ezabeshwayo uhulumende.
Bakhona abanye abathi amasotsha kabasawathembi ngemva kwesehlakalo sokhetho olwedluleyo lapha esabona amasotsha edubula khona ebulala abantu. Ngakho bakhona abanye abathi nxa kuyikuthi kulo dlakela olungaba khona besabela ukuthi lungavela emasotsheni, ungathini ngalokho?
Yaphuma iMokhante Commission kwakhulunywa abantu bafakaza, akula muntu owabulawa ngamasotha kulezigani ezazidubula. Yikho kwakhulunywa le ndaba ye-engile yombhobho ukuthi uhlamvu lwangena njani emuntwini, amasotha angena esitaladeni ezokhisa abantu bebethuthela. Kodwa ngenxa yokuthi kulabantu ababelenjongo ababevele belayo kwenzakala lokho okwenzakalayo, amasotha eZimbabwe adalelanga ukubulala abantu beZimbabwe, amasotha eZimbabwe adalele ukuprotekta abantu beZimbabwe.
Ubaba Chamisa yena uthi wethule owakhe umbiko ebonga amabutho esithi hayi bayawahlonipha njalo bayawaqakathekisa njengebandla le-CCC. Njalo uthi ibenganqoba bangene embusweni labo bazathuthukisa impilo yamabutho wonke kanye lozulu nje weZimbabwe. Ungathini ngalawo mazwi?
Bekukhangelelelwe ukuthi ngemva kokubantu bawunqangabe sekhulumile naye uzaba lokokuthi uDahalo uChamisa, ngoba kumele naye asho something because ngezepolitiki phela lezi izithembiso vele azipheli. Naye uzibone kuqakathekile ukuthi atsho lokho akuthileyo ngamazwi akhe asomazwani, kodwa ngamazwi amahle naye vela kuloba nguphi umuntu weZimbabwe.
Lo-ke uMnumzana Mabutho Moyo owebandla leZANU-P F obekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Untungameli uphinde waxoxa njalo lomsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda.
Into yokuqala yikuthi izisebenzi zonke ezeZimbabwe ngitshole namasotsha lamapholisa akahondi lutho, kuliqiniso ukuthi bayalamba. Yikho ke thina sithi amasotsha lama-CCC kabahole iholo eliyakwenza ukuthi imuzi zabo zizisuthe. Ngalokho sithi thina njenge-CCC amabutho ngawesizwe, amabutho kawashiwo amabandla wemaphathi. Ngalokho afanele enze umsebenzi wawo ngobunono esingathi ngesikhiwa professionally. Ngalokho thina e-CCC singake sakhomenta kaningi ngalokho okuthiwo ngubaba uMnangagwa upresident we-ZANU-P F nopresident welizwe, ngoba sengumuntu okhampenayo, sefuna ukuthi amapholisa namabutho nama-civil servants adle ithemba, ngoba lento le minyaka ephelileyo engena wapromisa abantu ukuthi bazahola iholo elilo kwelo akula, wapromisa abantu imisebenzi 2000 akuna. Yikho-ke ngalokho ubaba uMnangagwa engadlali la masotsha ngenxa yokuthi imali leyo galayo uzakwenza amasotsha abe nethemba, bamfake esikhundleni ngoba bathembisa uludi lwenyosi phambilini babone yize. Konke lokhu kuzadala i-unrest njengo mtu mtala katika masochu kutie na wechule ide inyake eonge leo foe afuli kagula luto kuluba mbigayo ena kampeni na manga china abe CCC asi kampeni ifunu kutabati bagwazi kuti ndana sivena within 100 days ama sota ama polisa ama 77 abantu tibelele ikholo labo liyakutheli ngolu lalokhu ukuhola imali yezigcini
uthi njalo ubaba uMnangagwa abantu kumele baziphathe ngokuthula njengoba kulungiselelwa nje ukhetho kodwa akukhetho olwedluleyo siyibone ukusiba lodlakela oluvela emasotsheni lapho adubule khona abulala abantu njengoba sisiya kukhetho ibandla lenu liyawatemba inamasotsha mpela amabutho ukuthi azaziphatha lawo ngokuthula kusoze kube lalokho esikubone kukhetho olwedluleyo
inyoni ilomkhalelo yalo uMnangagwa sephongu kukhuluma nsuku zonke isithi akube lokuthula yena utshela abantu ukuthi kube lokuthula phakathi kwabantu ebusuku kukhanya ngani utshela abantu kube nodlame asisamthembi ngoba sithethe ama-by-elections nama-elections adlulileyo amasotsha abulala abantu eHarare mhla ka 1st August babethunywe ngubani njengoba elaye evele ngaso president sibona njalo ngezikhathi zama-by-elections ngapho etutungweza emanyane abantu bathwele nzima konke lokhu kutshengisa ukuthi uMnangagwa kaphumi iqiniso
Mnumzana Felix Magalela Mafa Svanda ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC limuse khuluma lapho lo ntungameli inkomo we-Studio 7 ekobulawayo Iningi labantu baseZimbabwe bakhala ngokuthi kulabanye osomabhizimusi abalokhe bekhuphula intengo yempahla lokudla ezitolo lanxa eyamafutha ezimota isehla njalo lohulumende esithi abakwenzayo akukho emthethweni ukuze sicubungule lelo daba sithandakele emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Zenzo Nkomo incwadi ecubungula ezomnotho welizwe lezombusazwe
kunjalo nje ngoba even noma ubuka ngokwesimo sala eSouth Africa izinto zikhwele kakhulu kodwa ke isizathu uzwe kuthiwe ipetrol even nabagibeli imali abazikhokhayo emabhasini emathekisini ezitimeleni ikhwele kakhulu kodwa ke uthola ukuthi nxa ngabe kuwukuthi amafutha intengo yawo isehla asikuboni konke nje kuhambisana nentengo okutshengisela ukuthi ngeyinye indlela nxa ucwaninga lezi zinto ziphinde uma ifika lapha indlela eyiphathwa ngayo ingabi safana ngoba ekukhwezeni kwezinto kufanele siphinde sinanzelele ukuthi izinto kazikhweli nje kuphela kuphinda kube khona nobugebengu babo somabusiness ngoba inkohlakalo ayenzeki kuhulumende kuphela kodwa inkohlakalo ikhona nakubo somabusiness asithathe nje isibonelo esinye futhi singasisebenzisa kuze kube nodlakela olwaba khona eZimbabwe ngaloya nyaka ngicabanga ngo 2018 lwathi uma lwenzeka 2018 no 2019 lapho nje kulwathi uma lwenzeka wathula ukuthi eyitolo kwase kuthiwa vele impuphu ayisekho kodwa abantu bathi uma bengena ngaphakathi eyitolo einkulu ofood for less obani bani laba wathola ukuthi impuphu yayikhona ibekiwe ngale engemuva ngoba into okwakulindiwe ngayo ukuthi ukuncithiswa kwayo into kumarket kube sokusiba indlela yokuthi kukhweze iprice lobuyana ububona futhi ukuthi kuyibugebengu obenziwa ngosomabhizinisi ezweni ke elifana neZimbabwe lapho izwe lingasalawuleki sekukwampunzi idlemini izinto ezifana nalezi asoze ibe khona indlela yokuthi even noma yona uhulumende kubona lokhu kwenzeka angenele azama ukunqanda ngoba uhulumeni nguye kasekho esimeni saseZimbabwe nguye kasekho ubugebengu bukahulumeni bungenele ezinkampanini zangasese i-government ke ayizukuzilawula inkampani zangasese noma ingafaka into engumthetho thizeni banakho ukuthi lo mthetho bawenze ungasebenzi babe nendlela zokugwema ukusebenza kwawo ngoba vele inkohlakalo yokuqala iye yagxila kakhulu kuhulumeni obusayo uma ke ususiza phansi kubosomabhizinisi ubusuthola ukuthi izinto azizukwenzeka
lo ke umnumzana Senzo Nkomo ingcwethi exhubungula ezomnotho welizwe kanye lezombusazwe limuzwa ixoxa lapho icingweni losithandekile emhlanga kwestudio 7. Isizalwane zakwele Kenya zivotile namhlanje ukhetho lokudinga umongameli njalo ingcwethi ezicubungula ezokhetho zithi usomabhizimusi umnumzana Raila Odinga kanye lomnumzana William Ruto obengumsekeli kamongameli Uhuru Kenyatta yibo abahamba phambili kodwa omunye lomunye engehluleka ukuthola amavoti edlula amashumi amahlanu ekhulwini i-50% ukhetho lolu lungavama luphindwe njalo nge-run-up. Ezinye izizalwane zakwele Kenya ezihlala emazweni aphetsheya zibikwa zenelisele ukuvota. Ukuze sizwe okuningi ukwenzakala kwele Kenya, usithandekile emhlanga weStudio 7 wenelise ukuxoxa lomnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esesihlala kwamanye amazwe.
Kwezinye indawo ama-polling station akhanya avule ekuseni sibili ngo-6 ngoba even one of the deputy presidential candidates uvote ngo-6 ekuseni the current deputy president ongomunye oncintisa isikhundla sokuba ngumongameli layo uvote ekuseni kakhulu ukhanya hayi abantu bazimisela ukuvota lanqa nje kusiba le ndawo lapha ngani kuba lo hlupho ekuthini i-electoral and boundaries commission kulezinye indawo lapha baphazamise khona as a result iMombasa county I think le Kakamega bagcine bemisa ukhetho lwabo governor bazavotela ezinye izikhundla ngaphandle kokhetho lwabo governor ngoba kube lo hlupho kuma election materials and then sengisizwa ngani kuthiwa kule 2 of ama parliamentary races lawo amisiweyo ngoba bekuthunyezwe ama polling materials angaqondanga kodwa hayi ngaphandle kwalokho khanya ukhetho luqhubeka kuhle
ngokubona kwakho njengomuntu ohlala khona ngapho kwele Kenya ungathi zindala zombili yini umnumzana Odinga lomnumzana Ruto kumbe hayi bakhona labanye laba abazisondeza eduze libona abantu bethakazelela bani kakhulu
ye eqinisweni nxa uthi ananzelela abancintisa ukuba ngumongameli bane kodwa eqinisweni lolukhetho nje luzaba phakathi kuka former prime minister Raila Odinga lo current deputy president uWilliam Ruto yikho nje esibona ngani umncintiswano ulapho nxa thina sibuka siseceleni indlela abantu ababathakazelele ngayo besiyavota bobabili endaweni zabo ezihlukileyo hayi kukhanya ngani yikho lapho kungujikile obhanqa khona sazo ukuthi induku loxa uxa kuyawela ngapi
ungathini ngendlela inhlelo zokhetho eziqhutshwa ngayo khona ngapho kwele Kenya siyasibone kwele Zimbabwe amabandla aphikisayo ekhonono esithi aphiwa amathuba afanayo lebandla libusayo khona ngapho ke kunjani njalo kulodlakela yini
yenxa uthi uyachathanisa le ndlela thina esijele ukuba lokhetho ngayo kwelakithi hayi kwehlukile kakhulu into enhle lapha eKenya ukuthi ikakhulu ekusakazeni kule nhlanganiso eziningi ezisakazayo and zona bengibona ngani ziyazama sibili ukuthi inhlangothi zombili ikakhulu laba ba esithi baba hamba phambili bathole isikhathi esilinganayo. Kodwa nje ungathi uyananzelela bobabili nje bebeloke besiba le lama complaint kumbe insolo abazilethayo, and kubangwa ukuthi ngoba amaphathi womabili ayiwona ncintisayo lonyaka ngamaphathi akade ngekho before lapha eKenya basebenzisa ama coalition parties, so zathola ukuthi ibandle libusa iJubilee ngalila candidate kukhetho this time, kodwa luku-coalition elodinga phakathi. And then u-current deputy president uRuto wavule yakhe iphathi okuthiwa UDA, laye waqoqa amanye ama-parties baba yiKenya Kwanza, yi-coalition party engani yancintisa. So bobabili-ke bebesiba le nsolo ayikakhulu ngendlela i-Independent Electoral and Boundaries Commissions esebenza ngayo. Kuye kwaliwa, for example, kubanga ukuthi is there going to be an electronic register kumbe a printed register kuma-polling stations. Kuloyo kudonselwana ngakhona lokho, even lanamhlanje into engani yahlupha. And then khonokho nje ukuthi IEBC iphazamise ukhetho endaweni eziningi ngokungahambisi equipment epheleleyo kumbe ama electoral materials aqondileyo. Okungafani lakithi ukuthi bekungela candidate evinjiweyo ukuthi ingakhampeni lapha, bobabili bebesabalala ilizwe lonke, akula ndawo abangayithintanga, bobabili besamukelwa ngabantu.
Loke mnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Kenya limuzwe ixoxa lapho lo Sithandekile Mhlanga owestudio 7 eseNairobi khona ngale ngaseKenya. Udaba lokuthi amazwe amaningi awezekazi le-Afrika ayala ukweyamela icele empini yele-Russia lele-Ukraine lokhu kuludaba egudwini. Osokwenze unobhala ubona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba, u-Secretary of State Antony Blinken ethekelele amazwe amathathu angezansi yezwekazi le-Afrika abalisa i-South Africa, Congo le-Rwanda ngenjongo yokukhulumisana lamazwe awezwekazi leli ukuthi asekele umbono wamazwe athuthukileyo angentshonalanga ukusola ele Russia ngokuhlasela eliwenze kwele Ukraine. Emhlanganweni lo munye wakhe wele South Africa uNaledi Panda izolo, uPanda ubikwa esole ele Melika lamanye amazwe angentshonalanga ngokukhangela ngelihlo eleyamele icele lele Ukraine engakhangeli elinye icele. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
IRussia njengezwe elikhulu nozikhali elilandela mhlawumbe yona iAmerica emhlabeni, siyibona ekugcineni ingayinqoba lempi ngoba ukusho ukuthi kuzoya kusiya isebenzisa mhlawumbe izikhali ezinkulu elokhe ingakasebenzisi. Mhlawumbe okungenza ukuthi iAmerica ingafinyeleli ukuthi iqhubeke inikeza Ukraine lolo sizo, ngoba phela okunye lezi izinto azihambi nje zizodwa, ziyawulimaza nomnotho wasekhaya. Izinto lezi abanye akade bengayihlelanga ukuthi zizokwenzeka nakumabhajethi emazwe abo. So ukutshengisela ukuthi ke ngendlela esibona ngayo lokho kungahamba kumsiza uPutin ukuthi iUkraine ma ingasalithola usizo olwanele emazweni asentshonalanga, kungasiza kakhulu uPutin. Kodwa okwamanje uPutin ubeseselakho ukwesekwa okukhulu ngaphakathi. Siyabona ke futhi ukuthi useqala nokuvula eminye iminyango ekade inganakekile kakhulu emnothweni wabo waseRussia. Uminister wabo uhambela nje amazwe athile la eAfrika uzoqinisa ukuxhumana nayo iRussia ukuze ithole ezinye indawo la engakwazi ukuthi ithengise khona izinto zayo ekhichizayo lapha ukuze ikwazi ukumelana nama sanctions la esibhekane nawo. Kodwa okwamanje uPutin singasho sithi i-support ngaphakathi ube sesenayo ezweni lakhe, kodwa ke asikwazi ke ukuthi singathi izoqhubeka okwesikhathi singakanani.
Umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe limuse ekhuluma lapho le Studio 7 eseSouth Africa. Live talk lamhlanje uhlelo The Connection sixoxa labasaphulayo ngelanga le Defense Forces Day elinanzwe namhlanje ukuthi lijoni kibo. Abanye osomabhizimusi besifazana abaseZimbabwe bathi ngalezi nsuku sokuba ngcono ukusebenzela emaphandleni kulasemadolobheni. Bethi ngaphambilini kokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 bebehamba besiya emazweni ukuyathenga impahla lokuthengisa ekhaya. Besiya emazweni afana labomakhelwane kwele-South Africa, Botswana, kubo-Dubai lamanye amazwe. Kodwa ngesikhathi se-COVID konke lokhu kwahle kwaphambaniseka, ngakho-ke sebaqalisa ukudingisisa ukuthi bengaziphilisa ngandlela bani. Basebebona ukubana ukuzilimela ukudla emaphandleni lokufuya yikho okungabanceda. Silele thuba lokuxoxa lomunye wabosomabhizimusi abebephila ngokuthenga bethengisa kwamanye amazwe owazibona isiswele okokuzinakekela nge-COVID. Unkosazana Duduzile Nkomazana uhlala koBulawayo kodwa sowasungula inhlelo zokuzinakekela emaphandleni.
Ngidabuka eLupane, eLupanda. Ngizalelwe khona ngakhulela khona. Ngize ngabuya koBulawayo sengisize college uzofunda eBulawayo Polytechnic.
Uthe uqeda ecollege wawuthola umsebenzi na?
Ngithe loba ngifundile loba ule course eZimbabwe lapha, impilo yeZimbabwe enzima. Impilo yeZimbabwe ayichiphanga, ayifuna uqine. Ngoba umsebenzi ungaze ukuthi uthole kuba nzima. So kuyabe kumele la ubone ukuthi ungaphila njani, wabamba njani. Kuthe sekunjalo ke sembonto umsebenzi awutholakale ngazamazama lami ngaqala ukuwoda ngigijima siya kuboBotswana, ngisiya kubo-South Africa, Dubai, Zambia. Ngingena nje amazwe lamazwe ngizama lokhu lalokho, ngibamba lapha lalapha. Khona hhayi nxa kade ugijima bekungayali, kuyaphuma okuphumayo, uyadobha. Ngidobhile sibili ngazama lokuthi ngidobhe ama-assets ami, ngithenge lokhu lalokho, ngazama lami ku-investor.
Ukuqhamuka kwe-COVID-19 kwaphambanisa abaningi. Kungasahambeki eDubai, kubo-South Africa, laseBotswana, lakwamanye amazwe. Pho-ke bekuphile kanjani manje?
3 years back, ngesikhathi se-COVID, ngathola indawo emakhaya. Hhayi kuseduze lapha nje emadobho. Ngafaka lami umuzi, bese ngiyendile ngithethwe, sengithethwe. Kodwa loba ngilo munye wami engiphila laye, ngilo mkami, angizange ngihlale phansi ngezandla ukuthi ngikhangelele ukuthi yena be nguye ongipha lokhu lalokhu ukuthi ngidle esikhwameni sakhe. Hhayi, sesiyenzile sagebha umgodi, safaka ama-projects awehotshi, le nkukhu, le mbuzi. Imbuzi sisaqala ngezekhaya, sithe siqale sizandise ngezekhaya, singazandisa ngezekhaya bese sitshintsha sesifaka ama-boa goats. Iwotshi, hhayi iwotshi sesiqalile vele, sesiphakathi, siphakathi laphakathi.
Emsebenzini onje lilakho ukuhlangana lenkinga. Nkinga bani elithe lahlangana lazo?
Sila ma-challenges athile lapha lalapha. Into ekhathaza kakhulu kusuka iwe imali. Sithe sisaza umuntu esabamba-bamba lapha lalapha, imali besingayiseli, besingagcini imali. Besithenga ama-assets enye umuntu eyokudla. Manje kathe sisokumele umuntu ayenze ama-projects ona lawa ukuthi wenza awakhulise akhule. Kusuka kube nzima ngoba imali yabungalayo. So kusithi nga u-government kwezinye izikhathi uyazama ukuthi anike abantu imali zokuthi benze ama-projects. Esikhathini yathi uyazama ukucela uze bethi bafuna amaphepha, thina amaphepha ezindawo akakalungi, sokho siphakathi silungisa. So kugcina sokunzima ukuthi uthole imali ngenxa yokuthi akungakabili amaphepha endawo lapho khona. Kodwa ama-projects abe khona ebonakala emi. Kunje kathi sinzama ukungezelela izivaya zewotshi, kodwa kunzima. Ngilokho ngizama ntobhe esinye ngifake, ntobhe esinye ngifake. Umgodi silawo kodwa sehluleka ukuthi sithole amanzi, sagebha imigodi yaziyaba mabili, sisehlule ukuthi siqoqala sehlule ukuthola amanzi owesibili sawathola kodwa amanzi angkhona malutshwane so ucina kusifisele emuva ekulimeni sike sazama ukulima safaka odelele sasibathengisa silivengene emashopo khona pha kubo choppies kubo pedis singene sidelele sugar beans sike sabalazo sazingenisa.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.